manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri muswe shondo chivabu 28 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vachazivisa mangwana nezvezuva resarudzo asi vamwe vanopikisa vari kunyunyuta zvikuru nedanho iri. Hurumende inoti ichabatsira zvaro zveZimbabwe zvuru zvisere zviri kuda kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Tichakupai zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana vaudza bepanhau reSunday Mail kuti pane zvarwa zveZimbabwe zvuru zvisere zvakati zvakazvipira kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Zimbabwe iri kushanda nebazi reUnited Nations rinoona nezvekufamba kwevanhu reInternational Organization for Migration kana kuti IOM. Zvizvarwa izvi zvine magwaro ave kusvika kumagumo musi wa 30 chikumi eZimbabwe Exemption Permits. Kubva muna 2009, zvizvarwa zveZimbabwe zviuruzana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 178,000 zvange zvichishandisa magwaro aya kugara muSouth Africa zviri pamutemo. Kuti tinzwe zviri kuitwa nehurumende kubatsira zvizvarwa izvi, tabata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Mari takatava zvunhu nemubvunzo wenyu, regai ndikusimbiridze nyaya yetiri kuita pari zvino sehurumende yeZimbabwe. Tichabatsira vanhu vedu vese vari kuSouth Africa vari under exemption permits dziri kuexpire muna June. Mwedzi yapfuura iyi tanga tiri kuSouth Africa tichizama kunzwa rubatsiro rungada zvizvarwa zvedu zvekuZimbabwe kuti vangada rubatsiro rwokuti.
Pamisanganiwo yamaiita navo vaiti.
Tasangana navo takaona kuti kunokwanisa kunge kune vamwe vezvizvarwa zvedu zviri kuSouth Africa zvinenge zvine dambudziko rokufamba kuti zvodzoka sei kumba hurumende yavo ichavabatsira ipapo. Pane avo vane dambudziko rokuti vadzoka kumba vachada vana vavo kuti vapinde kuzvikoro hurumende ichavabatsira ipapo. Pane avo vanoda kuti pamabhodha vati tine zvinhu zvedu zvetichada kuzopinza munyika medu hurumende kuti yakazvipira kuvabatsira ipapo. Hurumende yavamunangagwa inoti haidi kusiya umwe munhu kumashure, munhu wese uchabatsirwa. Saka vamunangagwa vanoti hatisi kuzosiya vazvizvarwa zvedu zvichitambudzika kwese kwese kwazviri. Tinoti vese vanoda kudzoka vachabatsirwa.
Vanoda rubatsiro rwakadai vanoenda kuti?
Vazhinji vacho tinototi endai kuembasi kwedu munondowana rubatsiro, mutange kutobatsirwa. Vese vanoda kudzoka kumba vasina pokutangira, hurumende yavo iripo kuvapa pokutangira.
Avo vanga vari vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare kuMalawi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabatawo mukuru werimwe sangano rinomirira zvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum uye vari gweta vaGabriel Shumba.
Isusu Zimbabwe Exiles Forum tinomatambira mashoko awatichingoti zvinenge zvakanaka kana vanhu vachihwa kuti vari kuzvidira kudzokera kumusha, asi chikuru ndochokuti vanhu paanodzokera kumusha vadzokere vachiona kuti zvinhu zvese zvaringana zvavakatarisirawo kuti upenyu hwavo husangonosvika kuzviita sokuwira mugomba kana vaenda kumusha. Ngavatange vagadzirira kuona kuti vana zvikuru sei vari muzvikoro vachanomira sei pavanenge vasvika, nokuti tinenge tiri pakati pegore. Asi pane vakamirira macourt cases kana kuti kuti matare achati chiita, achikurudzira zvikuru sei kuti vanhu vamirire vaapplyira mawaivers kana kuti mageneral work visa, nokuti vakamirira vachiti tichahwina, hongu tinogona kuhwina. Asi pamwe tinoudziwa kuti zvamira sei nematare tadarika 30 June. Kana tadarika 30 June musi watinongosvika 1 July munhu unenge ava muSouth Africa tiri pamutemo.
Munganyatsotsanangure kuti zvinoitwa sei kuti munhu akwanise kuti nyorese mapepa muri kuti waiver.
Mapepa ewaiver anotanga kuapplyiwa pawebsite visa facilitation services kana kuti yatinoti VFS. Nopa inotanga kuapplyiwa ipapo, then inenge iri under section 31(2)(c). Ndiyo inowanza kuapplyiwa kana uchida kuita general work visa, nokuti general work visa ine zvimwe zvinhu zvinodiwa zvisingakwanisi kuwanikwa zvikuru navanhu vatinoshandira. Vanhu vatinoshandira vanenge vanofanira kunyora gwaro rinotaridza kuti sei vasina kutora muSouth Africa vakatora muZimbabwe. Saka izvozvo zvinowanza gozha, gwaro iroro rinowanikwa kana vanyorera kuDepartment of Labour vopiwa rimwe gwaro kana kuti imwe tsamba.
Havo vangwari mukuru werimwe sangano rinomirira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vachitaura vari parunare muPretoria. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya simba kwedhora reZimbabwe, zvasiya vakawanda vave kunonga svosve nemuromo. Kunyange hazvo pamutemo dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora emunyika churu chimwe chete nemazana masere nemakumi masere kana kuti $1 to 1888 Zimbabwe dollars pamukoto, vanhu vari kutenga dhora rekuAmerica nemari iri pakati pezviuru zvitatu nemazana mashanu kusvika pazviuru zvina kana kuti $1 to 3500 kana kuti 4000 Zimbabwe dollars. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti izvi zviri kukonzerwa nevamwe vemabhizimisi vari kuita nhafu uye vari kuvimbisa kutora matanho akasimba. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dziri kuti uori nemitemo yezveupfumi inongomuka yakachinjwa zvapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCarolvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa.
Segaro ziva kuti mari ive nesimba munyika munofanga mune zvinogadzirwa munyika imomo atingati magoods and services akawanda ari sustainable anotaridza kuti mari iri kutenderera munyika zvichienda nekugadzirwa munyika macho. Saka inyaya yegara ichizikanwa nevanhu vese kuti kugadzirwa kwezvinhu zvomuZimbabwe yatingati production yakadzikira, plus pane nyayawo dzinosanganisira dzezvematongerwo enyika dzinotisanganisira dzemakambeni dzinogona dzakaita kuti hurumende iwedzere uwandu hwemari iri kutenderera munyika. Saka naizvozvo hazvimwe zvisingashamisi kuti tione kuti dhora reZimbabwe rinoshaya simba, nokuti tikanyatsokutarisa yatingati production chaiyo haisi kusumukira zvinotarisirwa.
Asika iyo hurumende iri kutiwo vamwe vemabhizimisi ndo vari kungowedzera zvinhu vaMudzingiri, kunyange isina kukodzera nekuti iri kuti dhora panguva ino rinofanira kunge rakadzikama nekuti Zimbabwe iri kutengesa fodya inounza mari yekunze yakawanda.
Nyaya kuti hurumende iwone simba redhora nekutaura pamuroma haisiyo inoshanda. Chinoshanda ndiani tinoti market forces kuti zvinoradza munyika chaimo chaimo zvinoradza here kuti foreign currency yefodya iri kuuya. Kana foreign currency yefodya iri kuuya faida tinochiona kudzikama kweupfumi. Asi haripo ndiye kuti yange zvazvo foreign currency yefodya ichiuya. Haina uwandu wakawanda wekuti ingakwanisa kuwedzera simba redhora nokuti foreign currency inouya yefodya ichikamu chidiki-diki chose chinodiwa nenyika.
Asika vashandi vari kutambiriswa mari nemadhora emunyika. Uku zvinhu zvakawanda zvave kutengeswa nemadhora ekunze kana kuti iro dhora rekuAmerica. Zvinosiya mushandi ari papicha izvo.
Chokwadi chiripo ndechekuti vashandi vari kupuwa yatingati bad deal.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vanga vari parunare muSouth Africa makare. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vachazivisa nyika mangwana nezvezuva resarudzo. Zvinhu hazvisati zvanyatsojeka kuti dzinoitwa here musi uyo sezvo vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vakakwira kudare repamusoro vachiti haivhiyiwi. VaMnangagwa vakataura mashoko aya kubhinga nemusi wemugovera pakuparurwa kana kuti pakuparura kwavakaita mwedzi wekucherechedza kuchengetedzwa kwetsika nemagariro evatema kana kuti National Cultural Month. Mangwanani uye nemanheru tichange tiine hurukuro navaDouglas Monzora vanotungamira MDC nezvenyaya yekutarwa kwezuva resarudzo uyewo mimwe mitemo ine chekuita nesarudzo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pazuva iro guta guru renyika yeUkraine reKyiv range richipemberera makore churu chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mana nerimwe raumbwa, Russia yange ichiri bhomba nendege dzemhando yemadrones. Munhu mumwe chete anonzi afamwa kakuvara. Ukraine inoti yakwanisa kudonedza mabhambo nemadrones anosvika makumi mana ichibatsirwa kana kushandisa mishina yayakapiwa nenyika dzekumawirira. Mugupeta zvaitika kune dzimwe nyika, America inonzi nemusi wechishanu yakabhomba nzvimbo yainge yakachengeterwa zvombo zvainge zvatorwa zvisiri pamutemo nechikwata chinopfurukidza mwero cheAl-Shabaab muSomalia. Zvinonzi hapana munhuwo zvake akakuvara pachiitiko ichi chakaitikira pedyo nekamba yemauto eAfrican Union Transition Mission ari muSomalia mudunhu reRubelo Maraya. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Inonzi Ambassador Emmanuel Gasa ndoshanda nepoka rinonzi The AIDS and Arts Foundation.
Mukoma Emmanuel, mungatuzva kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuitawo mazuva ano zvakanangana nevechidiki?
Chachipa chikuita zviguru nenyaya yekuti vechidiki takaona kuti havana zvakawanda zvekuti social cohesion izvo zvinosangana nechidiki dzakawanda. Saka tikurudzira isusu tichanyangwe community dzakasiyana-siyana, kurana Caledonia, kurana Bindura, tichienda tichikurudzira kuti vechidiki vaite zvinhu zveati. Vamwe vachitamba volleyball, vamwe vachitamba netball vechikadzi, vamwe vachitamba chesi. Saka tichikumbirisai rachipa kuhurumende kunyanya kunokawo government kuti ngaigone zvakanyanyisa kuti vechigone kuwana vachitamba bhora, vechidiki vagone kuwanisa kuti vachiita swimming, vechidiki vagone kuti vachitamba chesi. Uye nyaya iripo topita zvikuru kune council of bidio yekunoko Harare yakwanisa kukanawo nesu nedzimwe nzvimbo dzakaita sekunana mabhuku, sekunana chi vakadzi vari kutamba chesi, vakadzi vari kutamba netball, of which council yakaonekwa iyo ichito come together with us kuti vakira nzvimbo zvakanaka zvekuti madzimai ezvinezvo vakwanisa kunoita swimming, vamwe vakwanisa kunoita nhingi vachiburikidza kurwisana nenyaya yemental health yanyanyisa mukati meino nyika rinyaya yekuoma kwakaita zvinhu mukati meino nyika. Chikumbiriso chati kuti dai zvagoneka kune dzimwe nzvimbo ichende every community ina role model wayo, taidentifisa marole models ayai auya achitaura nevechidiki. Idoesn't mean kuti inofanira kunge iri chaZimbabwe, inofanira kunge iripo, but even anybody else who is there, inyange iri civil society kuburikidza nemamother bodies yakaita sana nangu sana chi tinge tikwanisa kuunganidza vana kunyanya vechidiki tichivaudza kuti vagone kuwana focus mukati meupenyu, so that havawane nguva yekuti zvo havana chinhu chekuti chingavatire nguva yavo, takaita sekuti vapuwa kunge vachipfuta zvinodhaka.
Iro dambudziko rezvinodhaka rakura sei munyika, muchionawo mamuri kutendererawo?
Dambudziko rezvinodhaka rakanyanyisa pari zvino. Chikumbiriso chati kuti tagonesa tigone kumborayiwa tichipota tichiuya atleast monthly panogarwa pasi nevatungamiriri kuti zvinhu zvatigone kuti tigone kuzvienforce, cause izvo zvinhu hazvireva kuti hurumende haiziva kuti vakamutengesera vanhu vana vechidiki ava zvinodhaka havazikani. Pane nyaya yeuori huri kunyanya kuchienderera mberi mukati meinenyika huri kutidzora kumashure kuti kunyange maugare zvechei dzakaita serei zimbabwe taibatira nemamwe tikudzoka futi kumashure taona kuti munhu uyo akanga asungwa ana mangwana adzoka zvakare.
Hurumende kairi kuti vakawanda vari kutengesa zvinodhaka vari kusungwa,
vari kusungwa mabepa here kana kuti vari kusungwa zveshen? Izvo zvinoreva kuti vanhu vasungwa zveshen kwaza vanhu vakasungwa zvekuti nekuti takonerwa kuti tingotaura kuti kumudziya kuti tiite lukunai kwatiri isusu zvinhu zvekuti dzora kumashure semaprogiramu ari pagiraundi kuti dai zvagoneka asikati zvechokwadi maresi ngaaitwe maresi ngaaitwe chaizvo chaizvo zvinotonatsooneka zvekuti patasvika tasiyana kwazi ezvi nezvi vari kutengesa zvinodhaka vari kuchiita zvemaaoti zvatinoitwa nekuti vari protected because mapurisa nyaya vechikurukura vari kuzvionavo vanhu vaivai. Saka dai tagoneka tangoregedza kuti mutemo washanda kumunhu wese kunyanyanyanya ari kuita zvekutengesera vana zvinodhaka ainori kuchinetsa pari zvino nyaya iri kuchinetsa ezvi nezvi nyaya yeamnesty yakaitwa nemutungamiri wenyika iyi nekuti iko zvino mamwe maitlist akaonekwa achidzoka kudzoka kwakaitwa kudzoka kwakaita nevanhu vatingati marhed survivor zvinhu zvinove zvinhu zvinokudzora kumashure kuti taitagoneka ipapo vagona kusunungura vanhu vese ava vati asi vakaita rhed vaivai vakasiyiwa vari mukati cause iko zvino nyaya yeintimidation nenyaya yenhingi mumacommunity iri kuita hai nekuti vanhu vakuita kunenge kushingesedzana nenyaya yekuti zvo ziva kuti victim wangu ndiuyu akaretwa ndiuyu inacharitewo kuti panapa mucommunity muno mamwe ikwirirano isinazotibatikei. Saka chikumbiriso chatirikupa kuti paamunesi apa hazigoneke here kuti zvinototarisiswa nerazvo zvakanyanyisa kuti vazive kuti vanhu ava wana kwana inga ziparoko yekutisho kumtuko kana iya sikuruwa ano kwana chakone kutawo hile kutia kuna kumuva ata unda ye kwa haka ikera ema insa utaye hai ata unda chone kwa kwa ziko zino wana watina chikimbo ni nye justice system yedi nika nye wana wakabili kwa mshikirongo hawa
Asika hurumende iri kuti yakaburitsa vanhu vane makore makumi matanhatu nemashanu kana kuti 65 years.
But kune vamwe vamwe vakatakeva kana izvi kunyange kana half nematenza vakange vaita. Kuti zvinatsa kuti munhu ava rehabilitated chaiyo chaiyo kuti haagone kuzoripa futi iri mangwani. Tikutsvita vana vedu vana na mukati memakonsistensi.
Aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka izvi publicity.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano Red AIDS and Arts Foundation mukoma Emmanuel Gasam. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum asi chiri chirongwa chatakamponzwa muchikamu chapfuura.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodiba simba
Yesu simba rangu
simba rangu
makadini ko vatereri ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi ndina mufundisi David Simango kuti tiporowe nyaya yezvinoreva kuguma kwenyika Mufundisi Simango takamirira kuti mutipe maonero enyu enyaya iyi.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vese veStudio 7. Chii chinonzi kuguma kwenyika. Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Mastudents eBhaibheri vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidzo chavo chavanoti eschatology. Kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya. Kana kuti future things zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo. Nyange kuna muparidzi kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo zvine nguva yazvo pachapter 3. Hapana chinhu chakasikwa chisina magumo zvinhu zvose zvinosvika pakuguma. Chisinga gumi chete, chisinga peri, ndi mwari. Saka nyika, zviro kwazvo, ichaguma. Asi muchidimbu, hongu, kuguma kuripo.
Kufa kwemunhu, ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu, kufa kwemunhu, chimwe chiratidzo, kana kuti mviro mviro, kuratidza kuguma kwenyika. Nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka, kufa kwevanhu, kana kuti kuparara kwavo, isaini kana kuti chiratidzo, kuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange, pasiri chiripo, richienderera mberi. Asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Mafashamu atinoona anowira nyika, zvirwere zvinowira nyika nezvinhu zvese zvinowira nyika yatiri kurarama ndidzo mviro mviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu nhamo nekurwa nekundengenera kwepasi nezvinowira nyika zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Saka zviro kwazvo zvatiri kuona zviri kuwira nyika, chirwere chatiri kuona ichi cheCOVID-19 ndeimwe sign yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yaikuenda kumagumo.
Chii chinoitika nai mufundisi Simango? Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama na Eva vasina kutadza. Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvamwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa, kutaura kuti nyika inoipa ichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitamiswa kuti isikwe patsva ndo patinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko ramwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti mwari atange zvinhu zvitsva kubhukura zvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva saka kana zvinhu zvichisikwa zvinhu zvitsva kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura ndiko kuguma kwenyika ikoko saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi
mufundisi Simango tinokutendai zvikuru nemashoko enyu
tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vose munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira
vateereri tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda Tanonoka iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitipa zvabuda munhau dzemitambo
Dynamos, nasiyaro watu wanengezi Platinum Stars. Ndokupinda mumitambo mishanu isati yapemberera kukunda. Chikwata chaebet maruwa ichi. Chaka pesira kukunda apo. Chaka rova Caps United 2-0. Ndokutevera nemangange ne triangle Herentals, Manika Diamonds, Islanders. Nekukundwa kwaitwa nasi nengezi. Kukunda kwa nasi, kwa kwidza ngezi Platinum Stars, pamusoro petafura, nema points makumi maviri, point imwe chete, pamusoro pe Highlanders, iyo, yaita mangange 1-1, ne Green Fuel. Murairidzi wengezi, Tetsuwa Chiragwi, anoti, zvishoma, ne zvishoma, vachasvika chete pavari kuda panove kutora mukombe.
Kuti tichiramba tichishinga singezi Platinum Stars patoda kusvika tichasvika chete nguva inokwana
kurohwa kwedynamos nemangange Highlanders zvasanganawo nemangange A11 aita Caps United nesimba bhora izvo zvasiya pasina chikwata chine mbiri chakunda Caps United yave pachinzvimbo chechishanu nemapoints gumi nemanomwe Dynamos pachinzvimbo chechinomwe nemapoints gumi nemashanu Motsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti veruzhinji vanofanira kukanganwa zvezvikwata zvine mukurumbira izvi kutora mukombe mwaka uno.
Matimu mazungu matatisiro rangahwine nini. Wazi anaFC Platinum nana chikeni na matimu anobhadhara saka ndoti kuti tirese ranohwina league. Pane plus ane vafanha vachidiki vari kumhanya izvinezvi.
Mumwe mutambo wanhasi waita mangange zvekare asi 0-0. Pakati peshe sham ne triangles. Asi chashamisa svondo rino iyadha iyo yakanorova Manika Diamonds 1-0. Manika Diamonds yacho iri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe uyu. Izvi zvakauya mushure mekunge yadha yarova Herentals 1-0 murairidzi wayo Expense Chitugutu achiti nerutsigiro rwakakwana. Vanokwanisa kuenda pamusoro pegungano iri.
Vatsigiri vedu tinovaudza kuti ngavauye neuwandu vatsigiri vakomana ava. Tinokwanisa kukunda kana kuenda pamusoro penogu tinokwanisa kuenda.
Mutambo wegumisira svondo rino uriko mangwana National Sports Stadium apo ZPC Kariba iri kusangana neChicken Inn. Oyo ndiwo mutambo wegumisira weZPC Kariba munhandare iyi. Chitevera, ongorore Zifa Instance Body, iyo yakatara kuti Nyamuga Stadium, yavanoshandisa semusha yave kukodzera kutambirwa nhabvu yePSL. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika